dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kushaya simba kuri kuramba kuchiitwa nedhora remunyika kana rachienzaniswa nedhora rekuamerica uye kukwira kwemitengo yezvinhu mucherechedzo wekuti zvinhu zvave kudzokera pazvaifanirwa kunge zviri mune zveupfumi kwete pazvaimanikidzwa nehurumende kuti zviende sarudzo dzisati dzaitwa. Nhasi dhora rekuamerica ratengeswa pamusika wemari yekunze wereserve bank of zimbabwe foreign exchange auction nemadhora emunyika anoita zviuru zvishanu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US$1 to $5,592 richibva pamadhora zviuru zvishanu nemazana mashanu nemaviri emadhora emunyika yaikatengeswa nayo svondo rapera. Izvi zviri kuuya panguva iyo hurumende iri kuzvirova dundundu ichiti upfumi hwenyika huri kukura. Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kunorevawo kushaya simba kwemihoro yevashandi zvinozoita kuti vakundikane kutenga zvavanoda.
Zvinoreva kuti vashandi zvavanovange vachikwanisa kutenga nezuro havachakwanisi kuzvitenga zvanhasi kana kuti havachatengi zvakafanana nezvavanga vachikwanisa kutenga nezuro. Saka kushayika kwesimba kwemari yemuno iriyo mari iri kutambirwa nevakawanda, zvinoreva kuti vakawanda havachakwanisi kutenga zvinhu zvavaikwanisa kutenga. Zvakutoreva zvekare kuti mitengo yezvinhu inotokwira.
Vanoongorora zveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti wekushaya simba kwedhora remunyika kwakatotanga kuonekwa mwedzi wapera.
Tikuonawo kuti vashandi havasati vanyatso kuwana cheuviri panyaya dzemari dzavanoenda nadzo kumba yatingati mihoro kana masalari. Saka izvozvo zvichakonzera bongozozo nematambudziko pamberi apa.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vanoti kudzikira kwezvigadzirwa zvemunyika pamwe nekutengwa kwezvakawanda zvinobva kunze kuri kuwedzera matambudziko ari munyika.
Saka ndozvimwe zvaakuradzika kudaro. Zvino mukatarisa kumaprizes, ichokwadi maprizes anochatoti akwire ende atotanga kukwira kutozviona, nekuti kana painenge yangodonha chete Zimbabwe dollar against the US ino maprize anotanga kukwira. Zvokutengwa zvinobva kunze zvakagadzirwa kwavamwe zviri kuramba zvichikwira. Saka izvo ndo zvinoitisa kuti zvinhu zvisamira zvakanaka.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute Dr. Prosper Chitambara vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kunogona kunge kuri kukonzerwa nekubhadharwa kuri kuitwa nehurumende zvinhu zvainotenga kana mihoro yevashandi nemadhora emunyika.
Demand inokonzereswa pakaitwa injection yemazim dollars muecony through magovernment payments zvinoita kuti demand yemaus dollar ikwire, nekuti munhu wese anenge amhanya kuti anochinje mari into maus dollars. Saka ndozvimwe zvinonyanyakonzeresa kupera simba kwemari yemuno cause nenyaya yespeculationwo zvakare inokanganisa exchange rate.
Saka izvi zvingagadziriswa sei? Dr. Chitambara vanoti
I think nyaya yatinogara tichitaura nyaya paive nefiscal discipline uye kuunza mamwe mainstitutional reforms anounza confidence mulocal economy, confidence mulocal currency.
Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti inflation kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu mumwedzi wagunyana yakasvika pazvikamu gumi nezvisere nezviga zvina kubva muzana kana kuti 18.4%. Zimstat yakazivisa kuti yakasiya nzira yekupima naye inflation yaiishandisa kare ichitora itsva yaive kushandisa pari zvino.